Maneja weMawarriors vaWellington Mpandare vanoti vataura narino mhota kuti auye kuzotambira nyika mumitambo yeAFCON 2021 neWorld Cup 2022 asi mutambi uyu aramba. Studio 7 haina kukwanisa kubata rino mhota kuti tinzwe divi rake. Mutambi uyo akaberekerwa muLeeds muEngland anokodzera kutambira Zimbabwe kana England nekuti baba vake ndeve muZimbabwe, amai vake vari vemuBritain. VaMpandare vari kutaura nevatambi vari kudiwa kuzotambira Zimbabwe kutanga nemitambo yeAFCON neBotswana musi wa22 kurume pamwe neZambia musi wa30 kurume. Mumwe mutambi wemuno Mark Awley Bourne weQueen's Park Rangers muEngland Championship imomo haasati abuda pachena kuti anoda kutambira Zimbabwe here kana kuti kwete. Asi vaMpandare vanoti mukana wekuti Bourne atambire nyika wakavhurika.
Nyaya Bourne tichaonawo tikawana mukana kana achiri kutambawo zvakanaka tinomutarisa ouyawo otambira nyika.
Asi vamwe vatambi vemuno vakaberekerwa kuEngland vakaita satendaidarikwa kundaibenyu Jordan Zemura naAdam Chicksen vazvipira kutambira nyika yavo. Munyori wezvemitambo Leopold Munende anoti murairidzi weMawarriors Zidravik Logorusic akakwanisa kunzirwa vatambi vese vari kuda Zimbabwe inobudirira kuenda kuAFCON.
Akakwanisa kuunganidza maplayers edu vanakama vese vanamusona nanakadeura nanakamba tokwanisawo kuti at least tikamukwanisa kuti takwanisa kuenda kuAFCON torwisawo kuenda kuWorld Cup.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafainari. Zvichakadaro, chikwata cheFC Platinum chakaburitswa makwikwi eCAF Confederation Cup mushure mekurwa zvekare 1-0 neASC Jaraf yekuSenegal mumutambo wechipiri wakatambirwa kuSenegal zvekare nezuro. Mumutambo wekutanga muHarare, FC Platinum yakakundwa 1-0 zvekare zvichireva kuti yabuda nezvibodzwa 2-0 mumitambo miviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.